Vashirasa chikumbiro ichi nhasi, mutongi wedare vachawanda chitapi, vati MDC Alliance harisi bato riri pamutemo, sezvo pasina chinoratidza kuti ibato rakaumbwa zviri pamutemo. Vachitapi vati gwaro rakanyoreranwa nevaive mutungamiriri weMDCT Mushakabvuva Morgan Tsvangirai nevatungamiriri vemamwe mapato matanhatu ari muMDC Alliance kana kuti Alliance Agreement richiri benyu uye hapana humbo hwakasvitswa kudare nebato ravachamisa, hunoratidza kuti gwaro iri rakapera kushanda pakaitwa sarudzo remuna 2018 sezvakasvitswa kudare nemagweta eMDC Alliance. Vachitapi vatiwo MDC Alliance haina kana bumbiro remitemo rinoratidza kuti ibato rinogona kumiswa mumatare. Vachiti vakakwidza nyaya iyi kudare havana kupa humbo hunoburitsa pachena kuti MDC Alliance ibato rakavambwa sei. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta ramuzvare kupe muzvinafundo Love More Madhuku.
Zvakanga zvakaunzwa nebato reMDC Alliance zvokumisa kuti pasatorwa mamwe maMPs vamwe vasabudiswa negroup rinana kupe nana Monsora vachiti havasirichi zvaraswa nekuti vanzaiwa ivo sebato hatisi kuziva kuti vane bumbiro here ringavakodzeresa kuti vakwanise kuuya kudaro. Notisi tanga takati kuti munhu auye kudaro anofanira kuuya ne achitaridza kuti ndiri munhu anokwanisa kusuwa zvekulozve yazvo. Saka iye havana kuita izvozvo, havana constitution yavakaisa padare, havana kana chavakanyora pasi kuti tinooperata so and so. Ndo zvangoti najaji hazviiti uchiya kukoti ndezvemutemo wemadare iriko pati iriko iri kunze kwenyika vakati vakataura kuti tinozikana kwese kwese. Saka jaji ati hausiwo mutemo, mutemo auti ndinozikana kwese kwese. Ndinoona manzwa chitaurwa izvozvo. Unofanira kutaura kuti uri chii, une bumbiro remutemo here, makafoma riini, munoita maoparatire kuti tikwanise kubvunzwa. Saka izvozvo zvindo zvaita kuti vatadze kubudirira panyaya yanhasi.
Asi mutauriri weMDC Alliance muzvare Fadzai Mahere vaudza Studio 7 kuti simba rehove riri mumvura kwete kumutongo waturwa nedare.
Mutongo wapiwa nedare taunzwa, asi isusu sebato tinoti ticharamba tichishandira vanhu, tichibatirana nevanhu kuti tione kuti zvatiri kutarisana nazvo senyika ndozvinoramba zviri pamberi. Nokuti mukaona mutongo waitwa nedare iri kunyanya kunanganidzana nekuti ndiani ane masimba kana kuti ndiani ane position ipi, isusu chatoda kunyanya kutarisana nacho ndechekuti nhamo iri kuitika muZimbabwe, nzara iri kutarisana nevanhu, kushaika kwemari, kushaika kwemagetsi, kushaika kwezvipatara, kushaika kwezvinodikanwa nevanhu, ndo patoda kunangana napo ipapo. Hatisi kuda kunyanya kutarisana nekuti masimba kana kurwisa sebato. Isu charamba tichingodzokera kuvanhu nokuti simba redu isusu haribve kudare, simba redu rinobva muvanhu. Saka ticharamba tichingodzokera kuvanhu.
VaDouglas Monzora avo vakave munyori mukuru weMDCT zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court wekuti vachamisa havana kusarudzwa zviri pamutemo, vati havasi kuzongodzinga nhengo dzeparamende zvisina tsarukano.
Tapiwa mukana wokuti kana tichida kubvisa mamembers of parliament tinobvisa mamembers of parliament, asi handicho chinangwa chedu. Isusu tiri kufara kuti party yavatsvangirai yanzi iriko. Party yavatsvangirai yanga yauda kutorwa, party yavatsvangirai yanga yauda kubiwa. Saka tinotenda nezvabuda mudare nhasi kuti isu taonekwa tisina mhosva, tahwina kesi yedu zvakare. Tanga taendeswa kukoti tichinzi hatina mvumo yekubvisa mamembers of parliament. Zvaonekwa kuti mamembers of parliament ari kuopposition kuparliament uku ndee MDC yavatsvangirai. Ndochinhu chakanyanya kukosha ichocho. Saka tiri kuzvikudza zvikuru, tiri kuzvitenda zvikuru zvaitika izvi. Pati yedu yanga yakubiwa, pati yedu yadzoka zvakare.
Mutongo wanhasi unoreva kuti chikwata chamuzvare kupe chinogona kudzinga nhengo dzeparamende mudare iri dzakabva kudevera vatsvangirai pamwe nenhengo dzeSenate nemakanzuro akasarudzwa muzvigaro izvi achibva kuMDC yakasiyiwa navatsvangirai vasati vafa. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo wenyika dzinoti bato reMDC rinogona kutsemuka nepakati zvakare zvichitevera mutongo wedare reSupreme Court nemutongo waturwa nhasi uyu inova mitongo iri kupa masimba kuna muzvare kupe kudzamara vaita Congress zviri pamitemo inosarudza mutungamiri mutsva. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.